chikuru chandakawana nokuona pane zviri kuitika muAmerica nenyaya yesarudzo dzavo inyaya yekuti sarudzo dzakaitwa munambu dzigore rapera isarudzo dzakabuda pachena kuti vaJoseph Biden Jr. vakakunda zvinomutsindo vakakunda pamapopular vote vakakundazve pamaelectoral college votes avanoshandisa kuno saka zvangakanga zvichingori pachena kuti President Donald Trump vari kuramba havo kuti vakakundwa asi zvose zvanga zviripo zvanga zvichitaridza kuti vakakundwa musarudzo saka izvi zvinotipa chidzidzo chokuti kana maelection achinge aitwa kuti demokrasi inzi iri kufambira mberi panofanirwa kunge pane vanhu vanenge vachikwanisawo kubvuma kuti kana ndahwina ndahwina kana ndaruza ndaruza izvi zvatingotitaridza izvo kuti kune kumwe kuramba kuti munhu wakaruza kunenge kusina musoro nokuti vati vamwe vakatiudzai zveumbovo tipei mavhiginevheni acho okutaridza kuti makabigwa vakakundikana
tiri kuona kuti chiitiko ichi chiri kuuya mushure mekunge vairatidzira vachitsigira vatrump varatidzira zvine mhirizhonga kukongresi ikoko zvakatosiya vanhu vana vafa zvinorevei izvi
zvakaitwa zuro ini ndakashamisika shoka nokuti aitozvionawo ndichionawo pachivhitivhiti ndikata ndiri kurota chii chiri kumboitika nokuti handina kumbopoka kuti muupenyu hwanguwo ndichazviona zvinhu zvakadai zvichitoitika muamerica macho ndirimo ndaingozvimwe ndio zvinhu zvatinozoona mumabhaisikopo zvozonzi yanga iri fiction saka unda vamwe vachipaza mahwindo vachitema nechimbwa minoti chimbwa here kati nefuti vamwe ndokutopinda ndokugara pachigaro chinogara sachigaro wesenate votogara vototorana mifananidzo aselfi ipapo vachiita zvinhu zvakandishamisa kuti iamerica herei america ichinoziva iyo kuti zanzi ndiyo paragoni yedhemokrasi ndo vangadei vachitaridza kamba zviro
zvidzidzo zvipi zvingawanikwa nenyika dzakaita sezimbabwe
jonga chidzidzo chikuru chatingawana ndikati muzimbabwe nokuti ndo nyika yedu nepasi rose kunyanya muafrica ndechekuziva kuti dhemokrasi hanzi iyo iprocess nokuti ukaona america america yava nedhemokrasi inopfuura makore mazana maviri asi nanhasi havasati vasvika pane chinhano chiya chetingati muchirungu vava perfect nokuti vane constitution yavo bumbiro romutemo wavo rakanaka zvikuru vane mainstitutions avo akasimba zvikuru zvatofanwa kudzidzawo saka hazvangova pachena kuti tiira musi wa 20 vajoe biden panyanga vatova pachena.